manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 13/2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti ZANU-PF iri kurambidza misangano yaro kuburikidza nemapurisa. Asi ZANU-PF inoti mashoko ari kutaurwa nebato rinopikisa aya ndeye mugodzi matsuro sezvo isiri iyo inoudzira mapurisa mashandiro avo. Mumwe murume anogara kwamutare ari nhengo yeZANU-PF Malcolm Masarira anosungwa achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika nekunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti bato riri kutonga reZANU-PF riri kuramba richirambidza misangano yaro izvo zvarinoti zviri kutyora kodzero yarinopiwa nebumbiro remutemo yenyika. Kunyunyuta kweCCC uku kunotevera kunyimwa mvumo kwakaitwa bato rinopikisa iri nemapurisa kuita musangano waro wanga uchifanirwa kuitwa nhasi panzvimbo yemabhizimusi yekondo kuChipinge mapurisa achiti bato iri harina kuzadzisa zvinodiwa nemutemo wemopa. Chimwe chikonzero chataurwa nemapurisa ndechekuti pedyo nepanga pachida kuitirwa musangano neCCC pane rimwe bato risina kudomwa nezita ranga richiitawo musangano waro paMasipingura Primary School panove pedyo nemapurisa achiti achira kuti nhengo dzeCCC dzaizokonzeresa mhirizhonga sezvo dzakamboita kuMiddle Sabin. Asi CCC iri kuenderera mberi nemumwe musangano wayo kumasvingo mangwana uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kutaura. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Tabata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalos Gift Siziva kuti tinzwe zvavari kunyunyuta nazvo.
Taipana kuti tiite mutangano wedu kuChipinge tichipembera mavhota takawana paby-election asi mapurisa akatipa mareasons ari kumopa kuti hatigoni kuenda mberi nemusangano asi takaita application for the same program kumasvingo ndobva tikaenda ikoko mangwana tichinopembera nyaya yekuti takavhoterwa nekutenda vanhu nekupara hwaro kuti tichapamba sei in terms of our local program ikoko kumasvingo saka mangwana vachamisa vanenge vachiadresa kumasvingo
Zvikonzero zvipi zvamakanyimirwa mvumo yekuita musangano kuChipinge mobvumidzwa kuita kumasvingo?
Chikonzero chikuru ndechekuti ZANU-PF inotya kuti vashamisa vawandise vachikampena kumareserva. Chikonzero chikuru ndechekuti ZANU-PF ine kuziva kuti CPC yatekeshera nyika yese saka havasi kuda kuti inyanyofamba especially kumareserva. Sezvo takatarisira nemutarudzo saka ndo nyaya yatiri kuona the abuse of the police ne the abuse of the courts munyika kuti vaite bani CPC ndosaka takaenda kumatare kuti iite reference our displeasure nekuti isusu waelected political party ine kodzero rekusangana nekuita mutangano yedu kwese kwatine mvumo yekuti iite musangano.
Saka iko kumasvingo makapiwa mvumo here yekuenderera mberi nemusangano?
Kumasvingo takapiwa mvumo.
Sei muri kuti zvine chekuita neZANU-PF imi makanyimwa mvumo nemapurisa?
Ndiri pazekerere kuti ZANU-PF ndo inenge yakaita resolution yekuti clip chaifani kubvumidzwa kuti ikambeni nekuti ndo bhegi yaemapasi ese anenge akunobuda saka tinoziva takazvitarisira isu segavhumendi iri kuuya tinoziva kuti ndozvinoita enu hurumende inenge yakubva ndomaitiro avo.
Mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaustalos Gift Siziva vari parunare muHarare nestudio 7. Tabatawo mushandi mukuru muboka rezvekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwewo kuti vanoti kudei nekunzi ndo vari kurambidza misangano yeCCC.
Chokutanga handisi mutauriri wamapurisa, saka handingade kupindira mazviri kuti chakasaka vanyimwe mvumo yekuita musangano kuti pinge ndechei. Asizve ndichiongorora ndinoona kuti mangwana bato irori roCCC rine musangano wakafanana newanga vachida kuita kuchipinge wavachaita kumasvingo. Mapurisa iwaya avari kuti anoshanda nehurumende yeZANPF kuvanyima mvumo yekuita musangano, asiwo here mamwe chete avapa mvumo yekuita musangano kumasvingo. Saka kana vachiti pazvinenge ngoma painenge yarira ichiti pangu pangu, vanenge vachifara kwazvo vapiwa mvumo. Pavanenge vanyimwa mvumo voti ZANPF yavanyima mvumo. Pavapiwa mvumo voti mapurisa atipa mvumo. Ndi zvinorevei izvozvo? Hamuone here kuti zvinoreva kuti pakati pavo pane umwe uri kugarira pfungwa?
Imiwo veZANPF munonzi pamunoita misangano yenyu hamusi kumirira kupiwa mvumo nemapurisa, muri kungoenderera mberi nekuita misangano. Ichokwadi here ichi? Uye kana chiri chokwadi, chii chinokupai masimba akadaro?
Honguzve masimba tagara tinawo, takapiwa nevanhu sehurumende sebato riri kutonga. Asi masimba iwayo tinomashandisa nenzira kwayo, hatimashandise kumbunyikidza mamwe mapato sezvavanoreva. Asi chandingangoda zvacho kuti vanhu vazive ndechekuti musangano weZANPF unoteerera kwazvo zvinenge zvataurwa nebazi remapurisa vanofambisa basa rezvomutemo, kuti kana tichinge taisa chikumbiro chedu kumapurisa kuti toda kuita musangano, tinoteedzera zvavanenge vataura. Vakati chimbomirai kana kuti kwete, nhasi hamukwanisi kuita musangano, zvichida pangwe kuda nokuda kwokuti kune rimwe bato riri kuita musangano kunzvimbo iyoyo kana kuti nemazuva iwayo. Hatiindi kumapepanhau tichiridza mhere yenhema kuti tarambidzwa kuita musangano. Yakawanda misangano yedu inomiswa nemapurisa vachiti aiwa chimbomirai apa paita dambudziko rakati, hamungakwanisi kuita musangano. Tinongoteedzera takanyarara, kondo zvinoitaka kuvanhu vari munyika yavo. Kwete zvokuti kana tichinge tadzina mapurisa ehurumende yedu, chimbomirai kuita pamusaiti tomhanya kumapepanhau kwakumhanya kumaembasi. Kuti tinopenga here? Nyika inotongwa nevene vayo.
Mushandi mukuru muboka rezvekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi vari parunare nestudio 7. Vanhu vemukinya nepasi rose vachakamirira kunzwa zvakabuda musarudzo yekutsvaga mutungamiri mutsva wenyika iyi. Apo nhasi kwasvika zuva rechishanu, komisheni inoona nezvesarudzo mukenya yeIndependence Electoral and Boundaries Commission isati yazivisa kuti ndiana akunda. Makwikwi makuru ari pakati pevanga vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaWilliam Ruto navaRaila Odinga, avo vave nemakore vachikwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika asi vachikundikana. Komisheni iri kutungamira sarudzo iri kurambidza vatori venhau nemakambani avo kuti vadome ari kukunda musarudzo idzi. Komisheni iyi ine mazuva manomwe ekuzivisa zvabuda musarudzo aya anokwana nemusi wemuvhuro. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu.
Chekutanga tanga tane chivimbo chekuti tinogona kudzidzawo kubva kunyika yeKenya seZimbabwe pakufambiswa kwemaresults, kutanga tichitarisa mazuva ekutanga emabudiro anga achiita maresults iwayo. Asi ndofunga nesuwo tamiriwo nezvigunwewo zvekare, nekuti kana pasina tatichataurwa tiri pamutemo, zvimwe zvese zvatiri kuona handizvo zvatingabvumirane nazvo, nekuti tinotarisira kuti commission ingadai yane zvaingadai yakutaura kuti sarudzo dzamira dzakaita sei kunyika yeKenya.
Tinoona kuti iyo komisheni inotungamira sarudzo mukenya ine mazuva manomwe ekuti inge ichizivisa zvabuda musarudzo. Vanhu vangachema here kuti yanonoka?
Nesusu hedu tatingakurudzira ndechekuti ngatimirire, nekuti chinotarisirwa ndechekuti panenge pachigadzirwa mutemo vachizotara kuti tinopa mazuva mana, tinopa mazuva mashanu, tinopa mazuva matatu kuti zvabuda musarudzo zvinge zvataurwa, pane zvinenge zvatariswa zvekare. Saka nekuda kwaizvozvo chatinotikurudzira vese vari kuteerera kana vari kutarisa sarudzo iyi ndechekuti ngavape mukana kukomishen kuti iite basa rayo nemazvo. Kana ichizenge yatadza kuita basa rona nemazvo, kunenge kwava kuzotarisa kuti aiwa mazuva anga akatarwa manga muinawo, asi hamuna kukwanisa kutivifara zvamanga makatarirwa nebumbiro remutemo kana semutemo wesarudzo kuti munge muchitikisara. Saka tinokurudzira vanhu kuti vange vachiteerera nekuti zviri pamutemo kuti mazuva iwayo achinge asati adarika, nekuti hatisarisizi mazuva aya achizodarika vachinge vasati vapa vanhu zvakabuda musarudzo idzi.
Tinoona kuti sarudzo dzemunyika panomboita dambudziko revamwe vanenge vachipomerwa mhosva dzekuburitsa zvawanikwa musarudzo nguva isati yakwana kana kuti zeki isati yazivisa. Tiri kuona vemukenya kana vemapepanhau hapana vari kutaura nezvekuti ndiani akunda. Munotii nezviitiko izvozvo?
Ndinovimba kuti kana tikatarisa pane mamwe emareforms kana kuti kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo kuri kuitwa munyika yeZimbabwe, chimwe chachona chiri kutaurwa ndofunga chatakaona ndechekuti aiwa, kana marizauti achinge aannounswa papolling station imwe neimwe, vamwe vane kuproposa kana kuti vane kutaura kwokuti ngatingoti ese anenge angoitwa public kana kuti angoburitswa pachena, ngaataurwe nezvavo nekuti atove pachena. Saka ndofunga ndozvatiri kuona kunyika yeKenya kuti aiwa, zvose zviri pachena, zvose zvave panze ndozviri kutaurwa nezvazvo. Chasara chete ndechekuti komisheni ikwanise kuchitaura kuti akakunda musarudzo idzi ndiani, nekuti mapolling stations mazhinji akapedza kuverenga.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muelection resource center vaSolomon Bobo Spunu vari parunhare kumadziwa nestudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti rinotambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende rekubvumidza vana vari kunyora bvunzo gore rino kuti vaite zvidzidzo nguva ino yezororo, richiti vana vakarasikirwa nenguva yekudzidza inokosha nekuda kwedenda recovid-19. Asi mutungamiri wesangano iri vatakawafira Zhou vanoti vanoona kuti pane dambudziko nemari dziri kubhadhariswa vana kuti vaite zvidzidzo zvavo kwemazuva 10 akatarwa nehurumende, vachiti havasi vabereki vose vachakwanisa kuwana mari idzi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hapana chakashata kuti hurumende ibvumidze vana vatinoti macandidates kuti vanga vachidzidza maextra lesson. Zvino zvine unyanzvi zvikuru sei tichitarisa kuti vana vakarasikirwa nenguva yakareba nemhaka yecovid-19. Saka pangava pakanaka kuti vawanewo nguva yokuti vakavhe masyllabus. Chanetsa chete ndechekuti maholiday lesson aya anoita for 10 days. Mari dziri kudiwa zvikuru maboarding school dzakanyanyisa, nokuti the minimum vari kutoda $100. Saka mari iyoyo haiwanikwi navabereki vakawanda vomuZimbabwe. Uyezve tichibva pakupeya for 10 days idzodzo, mari dzinopfuura $100, pachange pava kudiwa futi school fees ye3rd term. Saka ipapo ndopakanyanyoomera vabereki vakawanda.
Tiri kunzwawo kuti hurumende yakabvumidza kuti zvikoro zvinge zvichibhadharisa mari dzechikoro, school fees inge iri mumari yemadhora ekuAmerica. Munoti
tinokahlamadzwa zvekare kuti hurumende yabvumira zvikoro kuti zvinge zvichitambira maschool fees in foreign currency, vachiti ndo kuti maschools ave nemari isingarohwi neinflation. But chiri kunetsa ndechekuti vachitambira chichemo chezvikoro saizvozvo, hurumende haisi kuda kupa varayiridzi mari yeforeign currency. Saka panenge pasina kuongororwa zvakanaka kuti varayiridzi vanotambira maRTGS vanowo vabereki havazokwanisi kuti vaendese vana vavo kuzvikoro kunochadzwa maUS dollars.
Zvii zvamunoti zvaifanira kuitwa ipapa vaShowe?
Zvanga zvichida kuti tiite inonzi pachirungu balance sheet, kuti tichibvumira zvikoro kuno one hand topawo varayiridzi mari dzinotambirwawo dziri muUS dollars, ndokuti zvive muchechetero mvura yegore.
Mutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tabatawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro.
Isu sebazi reprimary nesecondary education takabvumidza tinoti mavacation schools kuti vaya vanga vachida kubatirira syllabus ravo kuti vaite catch up zvavanga vasina kukwanisa kudzidza nenhaurirwa yekuti denda recovid rakambovadzosa kumashure, vaibvumidzwa zvavo kunge vachidzokera kuzvikoro zvavo vakaronga nezvikoro zvavo vachiita inonzi vacation school, asi takangovapa mazuva 10 chete kuti vakwanise kuita kuti zvinhu zvavo vabate silabhasi iyoyo.
Sei makangovapa mazuva 10 chete ekuita zvidzidzo zvepazororo izvi?
Takatarisawo futi kuti vana vanodawo kuti vazorore, ndosaka takangosvitsa pamazuva 10.
Tiri kunzwawo kuti hurumende yakabvumidza zvikoro kuti zvinge zvichibhadharisa mari yechikoro iri mumadhora ekuAmerica. Mungatitarangurira pamusoro pedanho iri?
Nyaya yemaUS dollars iyi yakaburitswa nerimwe bepanhau remuno haina kunyatsokuburitsa zvakatsetseka sematauriro atakanga tavaudza. Vabereki vanotambira mari yemuno muZimbabwe vanokwanisa kungobhadhara mari yemuno muZimbabwe nemaZimbabwe dollars. Kune vamwe vaya vanowana, vamwe vane hama dzavo dziri mhiri kwamakungwa, kana vaine mari yavanoda kubhadhara iri mari yekunze kwenyika vanongobhadhara iri iyoyo, asi tinoshandisa yatinoti interbank rate.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare nestudio 7. Mumwe murume anogara kwaMutare ari nhengo yebato rezano PF, Malcolm Masarira, ari kupomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, achinzi akavaenzanisa nevaive mutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe pamashandiro avo, achiti vaMugabe vaiziva zvavaiita. Masarira, uyo ane makore 32 ekuberekwa, anonzi akanyora mugrupu ravo renhengo dzezano PF reWhatsApp achiti vanhu vari kutambura kunze uko uye varuza chivimbo nebato riri kutonga nekuti vanoona sevakanganwikwa. Imwe nhengo yezano PF vaisawo mupfumi vanonzi ndo vakazomhangarira Masarira kumapurisa zvakazvosvitsa pakusungwa kwake. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nemumwe mudzimai anoita iye basa rekudzidzisa madzimai kuti vature mabasa epamusoro.
Zita zvinoitwa Lindsay Machona maenzanisa ndiri kuno kuCanada. Ndinoshanda as an executive director for a non-profit organization in Oraka Shikoro munyika dzichiri kusimukira. Ndinoita futi basa rekutraina madzimai mumabasa ekutungamira, whether mumabusinesses, mumacompanies nemupolitics.
Muri kuona zvakamira sei takatarisa nyaya iyoyo yekuti madzimai vatore mabasa epamusoro, sei tisiri kuona madzimai akawanda vari mune zvematongerwo enyika?
Pane nyaya dzakati wandei dzinoita kuti madzimai vasakwanise kunopinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Hakusi kuti madzimai havadi pinda munyaya dzematongero enyika, asi kuti pane zvipingaidzo zviripo. Mukugarisana kwedu tine kutarisirwa kwevanhukadzi pasi kwakati nyanyei. Izvi zvinoita kuti masystem anenge aripo asasapote vanhukadzi kuti vapinde mune zvematongero enyika. Tichitarisa maelections abva kuitwa kuKenya, vanhukadzi vakanga vari kutorohwa kuti vasarane for maoffice ari political. Saka zvinhu zvakadaro zvinodiscourage vanhukadzi kuti vasapinde mupolitics. Mafungiro nemaiti iro mukugarisana anenge achitarisira vakadzi pasi nekusazovatarisa kuti maleaders zvinoita kuti tivasapinde mupolitics. Tinoona kuti magovernments chaiwo sengeko kuKenya kwatiri kutaura, toona kuti muna 2010 vakatoisa mutemo wekuti muKenya muparliament munofanira kunge mune quota yevakadzi maybe 50%. But even paiswa policy yakadaro hapana anozopfuurira mberi nekuti mapolicies iwayo achiitwa enact muparliament. Chido chinogona kunge chiripo, asi pakuzonozviita ndo panozoita kuti zvinenge zvarongwa zvazvo zvisazobudirira. Still zvinodzoka kuti maonero mafungiro edu pamusana pevanhu kadzi neutungamiri wavo ndizvo zvinofanira kuchinja. Tofanira kunzwisisa kuti vanhu kadzi vanogona kutungamira. Ende tese tinototungamira mudzimba tine maqualities atinawo anoita kuti tive mabetter leaders, tive magood leaders.
Mungati pane dzidziso yakakwana here inoita kuti madzimai vazowana simba vachida kuti vatorewa yamabasa epamusoro?
Zviri kwese. Tinoona vanhukadzi vachikurudzirwa. Kurudziro mukutaura inenge iripo, asi mukuzoita manje kuti tichisa matano iwayo ekuti kurudzira kuya kwatiri kuita tichikwanisa kuti zvichienderera mberi, tinoona kuti ipapo hazvisi kuzonoitika. Tichitarisa futi nyaya yekuKenya iyoyi, tichitarisa Martha Karua as a candidate, kuri kuti akawina akakwanisa kuita vice president, zvinhu zvinobatsira mamwe madzimai nevanasikana vachiri kukura, because chimwe chinotibatsira kuti tizoshingirira kuona mumwe munhu akaita sesu ari pachinzvimbo chepamusoro. Tinotanga nesuwo kuona kuti kana Martha Karua akakwanisa kuzviita, neniwo ndinokwanisa kuzviita. Chinonyanyoita kuti zvinhu zvizonyanyonetsa pakuti vanhu vasimudze maoko kuti inini ndinoda kupinda paposition iyi, kuona kuti hakuna mumwe atambozviita. Saka madzimai ese waya, tichitarisa vana Kamala Harris kuUS, vana Samia Hassan kuTanzania, vese ivavava madzimai ese vari kupinda mumapositions ari kudhuze-dhuze nezvigaro zvepamusoro-soro. Zvinhu zviri kukurudzira mamwe madzimai nevanasikana vachiri kukura kuti vaone kuti kana naivowo vanogona kusvikawo ipapo nerimwe zuva. Dzidziso iripo, asi tiri kuda kuti chienderane nedzidziso iyoyo, iaction, kubva kune munhu wese, kubva kune varume, kubva kune vatungamiri vemagovernments, kubva kune vatungamiri vemakampani, vachiti zvavanenge vataura vobva vaisa action yacho, tobva taona kuti zvese zvafambirana.
Munobatsira sei madzimai vari kuda kutora mabasa epamusoro?
Chandinobatsira nacho kazhinji inyaya dzeleadership, kutungamira, kuti munhukadzi anogona kutungamira. Asi usati waenda kunotungamira vamwe, tinotanga taona kuti iwewe semunhu unozvitungamirawo sei. Kunofanira kutanga kuzvinzwisisa iwewe semunhu kuti zvii zviri pauri zvaunokwanisa kuramba uchizvikurudzira nazvo kuti uite leader akanaka. Kuti tinogona kunge tine maskills atinenge tisina, tinogona kunge tine kumwe kuita kwatinako kunoita kuti even tichida kuti titungamire, vamwe vanhu havationi semunhu anogona kutungamira nekuda kwezvimwe zvinhu zvinenge zvichida kuti zvigadziriswe. Semadiamonds, ekuti kuti rizobuda radiamond rinoda kuti riende through process yekuiswa heat kusvika rizosvika pakunzira radiamond. Saka ndinonyanyofokasa nekuti iwewe ndiwe ani ane kodzero yekuti vamwe vanhu vazotarisa vachiti uyu mudzimai akakodzera kuti atungamire.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, iye zvino tokupai chirongwa Our Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuru naIshe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin pamusoro pemashoko ekuti mamwe madzishe mudunhu remashonaland central ari kukurudzira mhizhonga yezvematongerwo enyika kunhengo dzemapato anopikisa zvikuru bato reCCC.
Tinotenda vateereri vajonga kutaura chokwadi ndechekuti isu semadzimambo tinondozerwawo mafuta enguruve yatinenge tisina kudya. Yaiye mhuri jonga yamuri kutaura hungu inozvika sekutaura kwamuri kuita, asi matindi kaandini kwandinotungamira handisani ndambonzwa nezvazvo, nekuti chatinongoteseka ndechekuti vanhu vaite zvinhu zvavo kunyanyisa matongerwo enyika vachiumba runyararo, vane runyararo nokuti dzoro ratinongokurudzira. Ina handisani ndambonzwa nenyaya yemhuri jonga. Ndiri kutaura nezvedunhu rangu nekuti ndakangosimbawo kunyaya yekuti vanhu vaise nyaya dzezvematongerwo enyika kana mumachechi kana pai vane runyararo ndozvavanongokurudzira vajonga kandemiri. Zvematongerwo enyika zvinotinetei nekuti tinongozogowa mafuta enguruve yatinenge tisina kudya.
Tichitarisawo kwacho kunenge kuchinzi ndo kuri kuitika nyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika, tinonzwa kunge kuchinzi vebato rinopikisa reCCC vari kunzi va pise nhumbi dzavo nekumanikidzwa kuenda misangano yavanenge vasingadi. Mimwe misangano inenge ichiitwa iyoyi, imi saIshe munozviziva here kana kuti vanhu vanongoita pasapo?
Zvizhinji sakini zvati ndavajonga kandembiri tizomunzeomunzepa ngoma yakati, asi handi kupfura zvisipo vajonga, nekuti munhu kwangu handisati tazvinza yotomunzwawo neni, nekuti kazhinji nyaya dzematongerwo enyika idzi kutia kuti media ino tora nekwa silipo kasa kana pato wapo nekwa silipo kutika rakanda mpo itakuyo jose ita siyo kundi pami wangu wari kuzi kutu gila kwa mbuko mwe sinijo nisisu mbire we mke mwenyika constitution in Zimbabwe hili very clear wajonga kuti nisisu kinyongu wa wadi waka mura ya mbezi atina kwa tinorewe kera kaka tinongu tura hoke aaa wakana ya mbumide wakana ya zinogumira asi tinongu tikitibemba harumbe ukama tinongu ukama mashoko ne mazi kutu wani wakono jepano zese za wanongu ya zikala jenga
ko munyayawo dzakaita sedze chitendero nekuti imomo mune itwa zvakare zvinhu zvinoda kunangana nezvimatongerwe enyika zvekuti vanhu vanopedzisira vakuti munhu akapinda kereke yakati onzi ari kudivira kati mune mabatira amunoitawo here makereke mudunhu menyu
Uhundu, makereka anoita zvemwari mudunhu mangu ndinogara pasi navo taurirana tevasuura changu izvi rokutsiura chete kuti vanhu itai muchigara musiziva kuti mitemo yenyika inotevera zvakadai isiri vanhu vanetsika zvavo hatigoni kupatsanurwa netsika dzedu Maturosaka wechechi mazishonde tinovakurudzira kuti kana vaakunamata ngavanamate murunyararo vasingapatsanire vanhu asi muchizivo wekuti munhu anekodzero dzake kunyange mukunamata yatiwe kuti munhu anekodzero dzake vajenda kanemiri handingazivi kodzero dzake kuti zviri panguru here zviri panzou here zviri pachii izvo zvinenge zviri zvido zvake
ko kune vari kuitawo nyaya dzemhirizhonga idzodzi kana kuti madzishe ari kubvumidzawo nyaya dzemhirizhonga matunhu avo zvii zvamungavaudzawo ishe nembiri
kurudziro wekuti iwo vatsuure vana vavo kuvanenge vaakuitawo mhirizhonga asi mubvunzo iwoyoyo kune mangadzimambo vari kuita sekutaura kwamaita tine mukuru wedu wepresident wechisikanzoro vanonzi mambo Charumbira ndinobayira ndo vangakwanise kuti vataure nemadzimambo iwayo kana pane chiko chokwadi chinenge chabuda votsuurwa kana kuti poonekwa kuti pangaitwe sei vajenda kanemiri
kouyawo nyaya imwe ishe nembire yekuti kune vamwe vanopomerwa nyaya dzekunzi vanozvidza vakuru vematunhu kana vatungamiri vematunhu vanga vamadzishe masabhuku zvichibva zvaiswa kune zvematongerwo enyika zvii zvamungataurawo imi
aizvozvo ndozvatinge tingokurudzira kuti aiwa mambo wakatisiya nezvematongerwo enyika tabumbiro redu romutemo wenyika zviri pachena kuti mambo anokudya tinenge tichingadekutira zvinhu zvakadaro zviitike zvii nekuti mambo anozviitwa nekuti anogadza chiremera chake asi kana panenge zvinenge zvaitika zvakadaro izwi ramambo rinotsuura tine mastructures edu yatinogona kugadzirisa vajonga vanemiri kuti totsuura takaita sei kuti umambo hurege kureruka umambo ugare hunesimba hurege kupepepeta semamera chatinongoda ndechekuti mambo agare ane chiremera chake chinoita kuti adzindi mambo kurudziro yangu ndeyekuti samambo nembiri yekumacentral ndongokurudzira vanhu kuti aiwa pane zvose zvatinoita ngatiitei murunyararo nesika dzedu sika dzedu ndodzinoita kusimbe unhu hwedu sevanhu vemuzimbabwe hatigare nerunyararo runyararo runyararo ndochiendai nekuteerera kwamaita ngatienda vajenga
manga makateerera kuna ishe nembire vaclemens nembire vekumount darwin kumashonaland central muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu munhau dzemitambo ezvino zvabuda mumitambo yecastle lager premier soccer league yatambwa munyika nhasi cranbourne bullets 1 ngezi platinum 0 chicken inn 1 harare city 0 herenthouse 1 islanders 1 platinum fc 1 Black Rhinos 1. Mumitambo yeEnglish Premier League yanga yatambwawo kusvika pataenda pamhepo. Arsenal 4, Leicester 2, Manchester City 4, Bournemouth 0, Southampton 2, Leeds 2, Aston Villa 2, Everton 1. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti ZANU-PF iri kurambidza misangano yaro kuburikidza nemapurisa asi ZANU-PF ichiti mashoko ari kutaurwa nebato rinopikisa iri ndeyemugodzi matsuro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisovo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 18 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje kubotshwe ilunga lezanu PF eMutare lisetheswa icala lokuthi uRobert Mugabe wayebusa ngcono kulomongameli Emmerson Mnangagwa. Amapolisa avimbe ibandla leTRIPC ukwenza umhlangano walo eChipinge namuhla. Kuhlandla lokuzilibazisa sihamba leqembu lekhanda mhlophe liphethe ingoma yalo entsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubotshwe ilunga lezanu PF eMutare lisetheswa icala lokuthi uRobert Mugabe wayebusa ngcono kulomongameli Emmerson Mnangagwa. Amaphepha phambi kwenkantolo aveza ukuthi umsolwa nguMarco Masarira oleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lambili 32. Wabotshiswa ngusomabhizimusi umnumzana Isawu Mufumi laye olilunga lezanu PF. Amapolisa athi uMasarira wathumela umbiko kuWhatsApp yezanu PF esithi uMugabe wayengumbusi olalela izikhalazo zabantu okuyinto athi kayenziwa nguMnangagwa. Ngakho amapolisa athi uMasarira wathuka uMnangagwa ngokumqathanisa loMugabe. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Uyahlekisa njalo kuyamangalisa ukuthi umuntu angabotshelwa ukuthi ethi uMugabe wayengcono kulo baba uMnangagwa, ikakhulu nxa umuntu wakhona elilunga lezanu PF, ngoba ubazi bonke bobabili mhlawumbe yaqathanisa lapho ebona ukuthi bazi ngcono ngesikhathi sikaMugabe. Kodwa njalo kusitshengisela ukuthi mhlawumbe kukhona okuba okukhona esingathi i-factional politics phakathi kwezanu, lapho njengoba sesizayakwenza ukhetho lolo lwa-next year, bakhona abanye abezanu PF abangachabanga ngombuso kaMnangagwa, bafisa ukuthi nga kukhona okwenzakalayo. So kuyasitshengisela njalo khona fana ukuthi bebodwa nje abavumelani, njalo ababoni ngasolinye xa bekhangele umbuso kababa uMnangagwa.
Kodwa kungaba kuyikwehlukana kwemibono kuyikuthi kulabantu abachiyeneyo ababasekelayo, kumbe sithi uMnangagwa lomunye kungaba nguchiwenga yini okuhlala kukhulunywa ngaye, kumbe ngabantu bebandla nje abangaboni nje ngasolinye kungayisikho ukuthi kulabakhokheli ababasekelayo abadonselanayo?
Kwazi sekuke sezwa ukuthi khona phana kwezanu labavumelani, bakhona abanye asebefuna ukuthi nga uba kuthi wena kuyathatha ebe nguye upresident, bakhona abasekela uMnangagwa. So ungazwana nikwabo ukuthi ngokuthi bakhona ababasekelayo ungalibali njalo ukuthi kusiya kubo okutoba lapha izanu PF izaba inde Congress, okuyiyo i-elective Congress ekumele ikhethe umkhokheli wezanu PF ozakhokhela for iminyaka eyi-5 ezalandela, ngoba ngo-2017 akusazanga kwaba the Congress. So since uMnangagwa wangena ukuba ngupresident kwezanu lelizwe kakakhethwa i-Congress. So khonokuqala lakho kuqakathekile, ngoba that means uMnangagwa angathela i-constitution yeZimbabwe ithi umuntu kumele ibe nama-terms ayi-5 years. So ngokukhangela i-constitution yeZimbabwe i-term kaMnangagwa yokugcina le, but ibandla lezanu alinawo lao ama two-thirds wala lao. So ukuthi mnanga kwa masika ukongreze kethwe ebe mu-president wemphathi akusoze kwenze yini ukuthi izani ixalisa ukuthi anjengoba ekhethiwe asamnembeni i-constitution le simnike enye ikhemu ibe ngekhe mistat. So khona kuyana lako kuya-create-a ama-factionalism i-confusion phakathi kwezani ngoba bazama ukuthi bebone ukuthi umuntu wabo lawo uyangena esikhundleni.
Abasekeli bakaMnangagwa bathi ubusa ngcono ukwedlula uMgabe. Singatsho njalo yini nxa sikhangela ukubotshwa kwabantu bonke laba ababotshelwa amacala ayetshona ebotshelwa abantu ngesikhathi sikaMgabe?
Hey, uyazi umbuzo lo uba nzima kakhulu ngoba kufanele kubuze ukuthi yiphi inyoka eluma ngcono, iBlack Mamba kumbe iCobra, ngoba zonke zinyoka ziyaluma.
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uve ngadobhi ucingo lwakhe. Ibandla le-CCC lithi amapholisa avimbe abasekeli balo ukwenza umhlangano esigabeni sekondo eChipinge namuhla esithi bebelakho ukubangela udlakela ngoba bake bathaya abasekeli bezanu PF kulinda wo. Amapholisa athe njalo ibandla leli lehluleke ukulandela umthetho ekuceleni imvumo. Kusasa khona umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukwenza umhlangano enkundleni yemucheke emaswingo. Ukuvinjwa komhlangano we-CCC namuhla kuza ngesikhathi ibandla leli likhala ngokuthi amalunga alo asehlukuluzwa izanu PF phambilini kokhetho. Lithi umzekeliso osobala ngokubotshwa kwamalunga alo edale lephalamende abalisa umnumzana Job Sikhala, uGodfrey Sithole kanye labanye abalishumi lantathu asebele nyanga ezimbili bevalelwe ngecala lokuphehla udlakela enyathime eChitungwisa. Sixoxe lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Izanu iyabona ukuthi besiya kuma-election ngo-2023 sokufanele bethusele abantu be-opposition ukuthi bavume kumbe balandele abafunayo. Yikho sebebuya le ndlela yokuthi khona baqala ukuthi bokho abantu ukuthi labo bantu abasapota i-CCT bangabona sokubotshwa osikala abangama-MP sebeza kwethuka. Into esobala leyo ayidingi ukuthi uhambe esikole ukuthi uyayibona. Umuntu ofanele ukuthi abotshwe avalelwe angisho ibheyili umuntu okubonakala ukuthi ule capacity yokuthi uzabaleka bathule bemdinge bemswela. Kodwa umuntu owazakalayo ukuthi uhlala laphana kasoze kabaleki ngenxa yokuthi ejele kwi-congestion, ejele kule ndlala, ejele kakhulu kugcwele kakhulu. Why nithatha umuntu ongekabaleke niye kuthi khona liyanisa ibheyili nabo ukuthi lilandele umthetho? Izanu kayilandeli umthetho. Ziningi into engingazibalisa nasezimfunda ezisengisa ukuthi izanu isibambelele ngentambo eqhamukayo ngoba bonile for 42 years ilizwe liyinhlekisa ngenxa yezono zabo. Ilizwe liyinhlekisa ngenxa yokona kwabo. Ilizwe liyinhlekisa ngenxa yokwehluleka kwabo. Namhlanje ukuthi angabuya bazositshela okunye okungcono oJoseph. Hayi Chuma bantwana kahle lithi kathi ulahleka ngabo.
Naso baba Chuma.
Mina unlike umfowethu othale khulume ngani ebeke ekhangelela phansi mina kangilezi njalo. I respect your opinion yakhe, I respect umbono wakhe.
yang respect ngikurume yake angisole ngapha ngadimila ekhulumile ngithi bona ayi respect nothing lots of words and said nothing khona ku yiko oqala ukuthengisa kodwa vele una isile problem ngamaze babe ngoba wena la ufuna ukuzwa mina ngikukhulumile ufuna ukusola kuphela but anyway I'll leave it at that mina angisho umuntu ekhaya njalo ukuthi bona nothing is good discussion ngikhangile ngephansi ukuthi wena ukhulumeni ngana vula indaba ngiyakho ukuthi hayi lokho akuvumelana ngokuphela kanye bengazi la ukukhuluma umbono wakho ngendlela obona ngayo bese ngisiyayo ukuthi ekuthini kona but amafindo mina lawo asiwakhazeni bona when someone says there's freedom you are not free to come and kill me or to come and give me up or to come and do things freedom must be guided freedom ayisho ukuthi somebody enze nje uma kuthanda wakho ngoba ifreedom yakho you must remember that ingayisibi ifreedom yomunye umuntu eceleni kwakho so izinto kumele zikhona njengoba ngisile mina asho ngize nge-politics lay it's about criminality ama-criminal elements ebantwini and ngihala loku ngikhuluma sikena why you that a lot of other people still members kabakho before the court but yet they are activists and they are busy ba campaigner beze imihlangano yabo benza konke lokwa kodwa kabakho before the court ngoba they have not committed any crime yabo they will only come before the court ngase beqhathele khona umthetho wokuthi ubhedo la benza ngaphuma lapha nathi right into eziyudlangudlangu esiyakuhlaba nje edolobheni lapha ngobenkayi khona ngathi kodwa mbokho kodwa angahamba ngale esiyakhankasa kuthi kuvimbe i-compromise yesithetho akula muntu ozamhlupha.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF obexoxa endawonye lelunga le-TCCC umnumzana Abednego Bebe. Ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho kweleKenya luthi alukaqedi ukubala amavoti okhetho lukamongameli kodwa luthi amanani abeseliwaqoqile namuhla akhomba ukuthi umnumzana Raila Odinga nguye osehamba phambili nge-54% elandelwa ngumnumzana William Ruto ole-45%. Kubike iReuters kodwa akukabi sobala ukuthi ngubani ozanqoba phakathi kwababili laba nanku phela sokubalwe amavoti ayisilinganiso samachumi amabili lasithupha kuphela ekhulwini i-26%. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxalo Loveness Soyisa, ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa. Yena othi wafunda ubuciko bakhe e-Amakhosi Theatre kobulawayo. Sihlaziya ukuthi umuyi uConti Mhlanga owayeyisiphathamandla saleyo ndawo obekwe ngomgqibelo odluleyo waphathisa njani abesifazana kule ndawo.
Ngathi mina uConti Mhlanga kungasuye ngabe bese ngala direction. UConti wathatha abantwana abaningi ababese elokitshini ama youth ababengalalutho lokwenza really wabafundisa into eziningi uqalisa ku karate, i netball, i dancing, i singing. Imakhosi was an arts academy which is an arts university. Ubufunda into yonke eyenzwa ngama professionals at the higher levels. Wafundiswa ukuthi u-acta njani phambi kwe-camera for i-movies, ama-movies, i-dance, i-music, anything. Ukutravela sisiya konke emazweni, amazwe amaningi kakhulu. Wasifundisa ukuthi umuntu wonke le talent, he was very patient with everyone. Kwakulabanye oyabo ngapha esikhiweni okuthiwa ADHD, kulabo Down syndrome, kulabo umuntu wayengumuntu. Kwakungasafaki ama-labels. Kwakungalandaba lokuthi i-IQ yakho imenjani umuntu wonke wayele way yoku-acta afite ekwi acting wayele role everybody was equal sasingabonane ngani lo umuntu ungcono kulo munye ukhonto waye ncedisa ubhadala i rent the world don't know abakubonayo bakhangela abakwaziyo abafuna ukukhuluma mina ngwami ayanza ngibe le opportunity yokuncedwa ku school fees but kuningi anginceda ngakho la ngangibona sibilabaningi bebuya uthi amanzi ami sevaliwe amni amagetsi ami amni i rent amni i school fees amni i uniform yami sengincane amni imali kuyangibamba kakhulu enhlizweni ukuthi this person ube lenhliziyo enhle kakhulu inhliziyo enhle kakhulu and wayekwenza quietly wayengahambi around ekhulumetshela abantu ukuthi eli yangibona ukuthi ngiyenzeni liyangibona ukuthi ngiyenzani wayengayenzi njalo so kukithi-ke ama-artist awemakhosi abunjwa yimakhosi ukuthi sikhulumeni iqiniso lokuthi sancedwa njani iningi lethu siku-diaspora khathesi sangeba se-UK USA Canada Germany Austria everywhere sikhona le because safundiswa ukuthi lawo uyakwanisa uhambe lawo emazweni
yibaphi abesifazana abalodumo kuma-arts sikhuluma kanje abagoqela abanjengawe sesikhuluma ngabasekhaya kumbe kwamanye amazwe
baningi abanye they are just rebuilding themselves back again especially UK kulo umambokazi u-NS Yamashusha kulo unkazana wemazithikazi u-studio kumbuzi mazile mguni use-UK and then osandra ndebele ngabanye laba badlule emakhosi lapha wakhulela wabunjwa yi-iyasa but labo babencedwa yimakhosi wasebuya njalo usandra wazosebenza le makhosi thina ngesikhathi sesisuka ezimbabwe lapha engakayi kuba lapha khona manje ubiata mangethe osowasithiye ubiata sizoyenza i-documentary ekhuluma ngomakhosi ukuthi omakhosi ngobani I'm not a spokesman kodwa mina ngokwazi kwami njengoba ngili-artist le makhosi inhliziyo yami ingitshela ukuthi yikho sizakwenza ukwenza a true legacy of imakhosi sibambene njengama-artist wonke akhulele emakhosi baningi abanye ababuya emva kwethu angibazi ngamagama okwamanje ngingakhuluma abantu abanjengabo Joyce Mpofu ababesebenza le rooftop elokuzen benzo theater in the park down eHarare wadlala kubo Stitcher wadlala kuma TV shows amanye amaningi and then uPriscilla Sithole wayengu director wazokuba kubo filming abantu abanjengo Sikhangele uSikhangele Ngwenya uThembi angaze kugcineni lapho ukuthi kwakunjani but engikwazi ukuthi waba ngunkosikazi kwakhumhlanga but ube li-actor lemakhosi bonke labo ngama-female not just artists but also producers and directors and managers of many things abasuka bagcina sebese kubo-ZBC lakwamanye ama-companies
leyo-ke kwingxoxo lo-Loveness Wesa ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa esixoxelayo ikhona pha emelika asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha linami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile siye kuhlelo liphuma le ndaba
lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala eKenya wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
hayi ngiyabonga kakhulu Chris ukuthi ungifake kuhlelo lakho ngiyabonga
ungasitshela ukuthi sifundo bani esingatholwa eZimbabwe kukhetho lolu lweKenya
ye ngibona ngani izifundo zimbalwa Chris and singakafiki ekhethweni kulento engibona ukuthi eZimbabwe maybe sihlala siyibalekela siyivika kodwa asiza and indaba yokuthi eKenya akula party eyodwa and ehlala ikhona sonke isikhathi ngaphandle maybe kweKANU which was the independence party but ama party manengi eKenya and isigaba lesigaba uzathola ukuthi kule party edominatayo kuleyo ndawo indawo ezinjengabo uGambani uzathola ukuthi kule Wiper Kalonzo Musyoka and then ungakhangela you know e-West Gauteng kule party zabo odinga iODM and then kwezinye indawo kulabo Ford Kenya kulabo Msalia Mdavadi lama party abo ANC so indawo lendawo ile party yayo lokho kuyanceda ukuthi abantu bezizwe be represented kumbe belabantu ababamelayo then uzathola ukuthi phezulu ngale kwenziwa ama coalition and I think the last maybe 4 elections awe Kenya abebuswa ngama coalition alama party amaningi iJubilee iyo kade governing party for the last 10 years is almost not in existence but has been absorbed into the current Azimio la Umoja configuration so khona kuyana kuyanceda ukuthi amazwi abantu kumbe izikhalazo zabantu zingahambuma ngomude ukuze ziyethola umuntu ozimelayo ngoba ama Party are very centralized. The experience here in Zimbabwe, especially kwelakithi on the western part of the country, uzathola ukuthi ngoba sibalutshwana awethu amazwi agcine ngazwakali kuhle. That's the first lesson. Esibili, isifundo is the campaigning. Lanxa kule official campaigning time ephiwa abantu, kodwa kunanzelela ukuthi zonke inhlangothi zombili ezizwe ezihamba phambili. Saqala kudala ukukhampena bebesiba lama rally yonke indawo and into yesithathu engiyibonileyo ukuthi abasakazi ngoba kulama TV station amaningi lapha eKenya bebezama ngamandla wonke ukuthi wonke umuntu uyaphiwa ithuba lokuthi afake umbono wakhe and ama rally abawenzayo abelandelelwa ezintatheli nje phose ilizwe lonke kungela lapho hayi laba sebekhetho lwabuhlangothi kumbe bayavimba abomthetho amapolisa lokunye which is the fourth thing bebekhanya bevikela wonke ama rally and wonke ama candidates abekhanya elama security details of course lokho kungaba ngayikuthi omunye bengumdeputy president and then omunye ngformer prime minister so ngomthetho vele kufanele bethole iprotection but khona kana bekunceda ukuthi bekungelandawo eKenya kulolu khetho lwa this year bekuthiwa akuhanjwa nxa ugqoke enye ikhala kumbe njalo
ngendlela uqhutshwe ngayo ukhetho ungathi yindlela ebalulekileyo na
ukungabi lobudlwangudlwangu kungaba lezi zathu ezimbalwa Chris kodwa ngibona ngani nxa sithi siyananzelela even ngesikhathi sokukampaigna khona kuyano ukuthi ama candidates wonke abevunyelwe ukuhamba yonke indawo kungelama nogo area khona kuyana kuhle kwafaka nje umoya wokuthi sizahlangana kubalot hayi esitikini sichaya isibhakela mbe sijika amatshe
lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo isizalwane sezimbabwe esihlala eKenya ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lentaba litshone lentaba igama lami ngoChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeKhosilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Cranbourne Bullets 0, Ngezi Platinum 0, Chickenin 0, Harare City 0, FC Platinum 0, Black Rhinos 0, Highlanders 1, Herentals 0. Honga ngokuthi imidlalo yonke yomine yomithathu. Phakathi kwemidlalo yonke yomine iHighlanders yiyo ehlohlileyo kuphela. Kuphume igoli elilodwa kuphela zwi emidlalweni emine namuhla. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lekhanda mhlophe lona eselethule isingle yalo entsha. Let's go. isihloko salingoma sithi ilaxatshaniswa yini. Nango umholi weqembu.
Salubonani obingelela ngoXolani Dube from a Plumtree esigabeni sasekhanda mhlophe. Ya kusho ukuthi le album ngikhiphe nginomfowethu uDudlin Dube ngokusebenza ukubambisana naye. Bahlahle besikhuluma ngamasonto ukubana amasonto aqhubeke ebambane ngoba sayisa nakha amasonto edilika ngelockdown ngama-lockdown ngoba umhlaba wonke bovaliwe. So ngemva kwesikhathi amasonto azange sabuyele lana. Kwaba khona amanye amasonto adilika so that's why sicula ngama
I said, we are one
ngokwakuqala yini lixhasana lo Dudlin kumbe selike labambisana?
Ye, umfowethu uDudlin sike sabambisana futhi ngo-2020 sayenza enye i-single track eyayisithi ngikhathele. Futhi kahlahle sesinama single angu-2 singu-2. Njalo into engayitshela abantu ukuthi ikhona i-album esizobabhizi ngayo nje ekuqaleni komnyaka lo ozayo uJanuwari. Sobabhizi kodwa leyo album yabo izephuma ngo-April.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu balithola njani?
Abangathanda ukuthenga ama-CD wethu siyatholakala kunombolo 80+27884881. Naku-Facebook page njalo siyatholakala uKhanda Mhlophe uXoli. Ungasidinga nje lapho siza kuphendula ngokuphangisa. Njalo nama-bookings siyabhukwa khona lapho ku-Facebook page. Ungakhuluma nathi siyabuya sizokudlalela umcimbi.
Abalandeli ke ubatshiyela waphamazwi.
Ngithanda ukubuka kakhulu kubalandeli since basixhasa from siqala kuze kufike usuku lanamhlanje beloko benathi. Ngithanda ukubuka kakhulu ngithi qhubekani lingapheli amandla.
Khanda Mhlophe ihamba ke lapho lo Dudlin Dube besabela ke kamnandi besigqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili.
kubotshwe ilunga lezanu PF Mutare lisetheswa icala lokuthi uRobert Mugabe wayebusa ngcono kulomongameli Emmerson Mnangagwa. Amapolisa avimbe ibandla le-TCC ukwenza umhlangano walo eChipinge namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona njalo ezosuku kusasa. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.